Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi vaJoshua Nkomo vanosvitsa makore 20 vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inoda tsananguro pamusoro pemari inoita 10 rezviuru zvemadhora pamunhu, inonzi yakashandiswa nekanzuri kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tichandwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi 1 July tinosvitsa makore 20 kubva zvakashayika vaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Nkomo. VaNkomo, avo vakanga vaine chirwere chegomarara, vakashayika vane makore 72 vakaradzikwa paHeroes Acre muHarare. Vaimbo venhengo yeparamende yeZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichine zvinhu zvizhinji zvaingadzidza kubva kuna vaNkomo. Vati chishovo chavo ndechokuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vakwanise kugara pasi vachitaurirana pamusoro pezvingabatsira nyika sezvakaita navaNkomo nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata vachuma kuti tinze nezvenyaya iyi.
Father Zimbabwe munhu mukuru chaizvo munhoroondo yeZimbabwe. Noziva tese kuti ivo vaitonzi chibhochitete kwese kwese, zvichireva kuti vanga vari baba venyika yose. Vanga vari baba vanga vasina sarudzo pakutaura kuti uyu munhevere kana musona kana muvhenda kana muchii, aibatanidza vanhu vese. Saka munhu akadaro, munhu asingafarwire kuti kana ka one team kangano, especially kana tichitaura nhoroondo yeZimbabwe, ndo vanhu vakatangisa zvese kuti zvifambe sezvazviri. Tichinakangano of course tichine vamwe vekudhara vana mbuya nehanda nevamwe vakadaro, asi panguva yedu yatiurarama nhasi kana tichitaura kudai munhu wese aurama nhasi anovaziva baba vaNkomo. Saka chinhu chikurusa chaizvo kuti tingandochimborangarira munhu mukuru akadaro. And izvo zviya tichirangarira kudaro, ngatirangarireiti ipfungwa yekuyananisana semhuri yeZimbabwe, tichibatana chero zvikagoza sei, zvikaoma sei. Let's go back tichitarisa mavalues aba vaNkomo. VaNkomo vaigara vachitaura peace, 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 peace. And ndo zvinhu zvatinoda muno muZimbabwe kuti tibudirire. Vashoma vatungamiriri vanoratidza mastraits kana kuti macharacteristics anenge aba vaNkomo. Ndinoshuwa sei kuti dai vatungamiriri vanhasi vakapindwawo nemweya iwowo mbichana chete, inogona kubudirira. Baba Chamisa, baba vedu vamunangabva president wedu vapinde nemweyowo. Saka ndangoshuvira kuti dai baba vaChamisawo navo vakapinda nemweya iwowo kuti dai vangatibatanei tivake Zimbabwe, tinogona kubudirira chose.
Kana makatarisa kuzvipira kwavakaita upenyu hwavo hwese vachishandira nyika yeZimbabwe, munofunga kuti denere ranga vari vapenyu nhasi vaifunga?
Kana zvinhu zvingafambe zvakanaka, hapana munhu angafare kana kune vamwe vanhu vanoita drive maselfish interest avo kupfuura nyika. Ndosaka ndati inini vaNkomo vakazvininipisa, yet ivo pachavo vangatori chibwe chitema asi vangagona kuti handingarambe ndingopikicha ndichipokana vanhu vechipera chiedza ndite sei ndidzoke hangu nditi ndobva maizve kuti zvinhu zvifambe zvienderere mberi saka iyoyo sikuriti yavo dai vari mupenyu ndofunga dai vakatobedza vakomana vesaudi aiwa vakomana ko wai musingaiti sezvandakaita inini ndaigona kunge ndakaitonga Zimbabwe vatongogara vaida kuti ndiitonge Zimbabwe vana vezimbabwe vana vaida kuti ndiitonge Zimbabwe but ndakabvuma kuti aiwa chiregai vamugabe vatongi isusu tifambe sezimbabwe tichienderera mberi kusina kuteuka kweropa kusina kufa kwevanhu ndo spiriti yanga ina baba vedu vangomo and dai vari vemupenyu iam sure kuti by now dai vakatombovadaidza vese vana chamisa vese kuti uyai pano vafanha mukuitei apa handiyo nzira yekufambisa nyika nyika inoda leader who is selfless anogona kuti aa lemiput zimbabwe first inini ndozotevera
avo vanga vari nhengo yezanu pf vajoseph chuma vari parunhare kubulawayo nestudio 7 sangano rinomiririra vagari vemuchitungwiza rechitungwiza residence trust kana kuti chitrust rinoti rinoda musangano nevakuru vakuru veguta rechitungwiza pamwe chete namakanzuro eguta iri kuti vapiwe tsananguro yevanhu vakaendeswa kumusangano wemazuva matatu kukadoma vachipiwa mari inoita zviuru gumi zvemadhora pamunhu asi guta rechitungwiza richishaya zvinhu zvakawanda kuchinzi hapana mari mukuru wechitrust muzvare Alice Diana Kuvea audza Studio 7 kuti sangano ravo harina kuudzwa nezvemusangano uyu asi vari kukashamara kuti pane munhu akapiwa mari yakawanda achinzi anobva kusangano ravo pakuenda pamhepo tatadza kubata mukuru wekanzuro yechitungwiza pamwe chete nemunhu ane zita ratapiwa anonzi akanga akamirira chitrust kumusangano uyu tabata muzvare Kuvea kuti tinzwe nezvenyaya iyi
isu sevagari tinoda kungoti kanzuro kana zvaibvira tibudisewo pachena mari yakapiwa makanzelari apo management iyo inovei zvapane mapepa akabuda ari kutaura kuti mari yaisvika 10,000 isusu taingokumbira kuti dai taziviswa sevagari kuti tiziviswe kuti mari yese yakune huwandu hwakadaro kuti ingonoshandiswa kumazuva matatu eworkshop isusu tichitambura muchitungwiza tisina mvura tisina pekugara uye zvekare toda kuziva kuti munhu anonzi anovei akabuda zita rake kuti akainvhaitwa nekanzuru akamirira chitrust ndiani nekuti isusu kuboka rechitrust hatina munhu akadaro
iyo mari yacho iyi yakabva kunani yakatambidzwa ani uye yakanzi ishandiswe pai
chekutanga kune runyerekupe rekunzi vakapuhwa makanzelas nemanagement vakazvipa kana kuti vakapuhwa mari iyo yatariva inova ma10,000 ekuworkshop saka chatiri kuda isusu kuti tiburitsirwe pachena nekanzuro inova ndiyo yakaronga workshop iyi kuti vatiburitsirewo pachena kuti ichokwadi here kana vachitipa mabhuku kana vachitipa zvinotiratidza kuti mari ichokwadi vakatipa mari vakashandisa kana kuti vakazvipa mari yakawanda kudai isusu sevagari tiri kuchema nekuti hatina service delivery hatina mvura kumwe nzvimbo atoona over 2 years mvura isingasvike marara asi kutakurwa vashandi vaane over 30 months vasingabhadharwe masuweji akazara isusu takagara kudai tiri kusechitungwiza tiri mushishe kuti dai tawana mari kana kuti dai kanzuru kuburikidza nemari dziri kubhadharwa nevagari yaunganidza mari takwanisa wanikwa tichivakirwawo dhemu redu kuti zvigova zvinhu zvinotirerukira ndosaka risu sevagari tiri kuda kana tiri kushungurudzika nerunyerekuperwo rwabuda rwemari kuti ngavatibudirewo pachena kuti chii chiri kuitika kana kuti vatiratidzewo magwaro emari yose yakashandiswa
mukuru wechitungwiza residence trust muzvare Alice Diana Kuvea vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Kunyange hazvo paine kusawirirana kwakakwana pakati pemasangano akasiyana siyana pamusoro pekuratidzira murunyararo kuburikidza nekusaenda kumabasa kwevashandi. Sangano reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe rinoyambira vafambi kuti vafambe vakachenjera, richiti kana zvichigona zviri nani kugara kumba. Mukuru wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotya zvakaitika pakaratidzira vanhu munandira, vachiti sangano ravo rakagadzirira kubatsira avo vanenge vasvika mudambudziko vachifamba. Tabata vaJuru kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tiri kuzivisa vafambi kunyanya vanofamba vachida kuyambuka mabhodha, ungave uchipinda muZimbabwe kana kubuda muZimbabwe, tichivayambira kuti vaite izvozvo nehungwaru, nekuti kwadedzerwa nevetajamuka pamwe nevanoshanda navo vemamwe mapoka anokurudzira utangi hwejekerere kuti kuchitange kusingaendwe kumabasa muzuva ranhasi, musi wemande 1 July 2019.
Sangano renyu charinonyanya kutyira chii vaJuru?
Takaona kuti nguva yapfuura kwakazopedzisira kwaiye zvaita mhirizhonga, pakawanikwa paine kuurayiwa kwevanhu, pakawanikwa paine kupiswa kwedzimotokari, pakawanikwa paine kuparadzwa kwezvitoro, vanhu vachitora zvinhu mukati. Saka ndozvatinotyira izvozvo vafambi vanogona kupindana netsekwende yemhando iyoyo.
Munoyambira vanhu kuti vaitei?
Tinoyambira vanhu kuti vambomira kufamba, uye varambe vakateya nzeve kwatiri tichivaudza kuti zvinenge zvakamira sei. Tichatarisa kuti tine vanhu vedu vachange vari munzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya pamigwagwa mikuru uye mumabhodha, vachiona kuti kungave kuine mhirizhonga here kana kuchange kuine nyararo. Tinokurudzira vafambi vese kuti vagare vakateya nzeve, tichange tichivazivisa kuti zvinenge zvakamira sei, kunenge kwakasununguka here kuti vange vachifamba, uye tichashandisa nzira dzakaita sange nepfenyuro dzesina Studio 7 ana SABC ana ENC ana BBC, tichisanganisirawo muma WhatsApp groups pamwe chete pafacebook page redu reInternational Cross Border Traders Association, tichivazivisa kuti vakasununguka here kuti vange vachifamba kana kuti zvinenge zvakaoma kuti vafambe.
Pane zvirongwa here zvamuinazvo zvokubatsira vanhu?
Zvirongwa tinazvo zvikusa zvekuti kana kuina vanezenge vawirwa havo nedambudziko, vanoiziya namba yavanofona tichange tichivabatsira. Asi kune avo vari kutonzwa tichitaura zvisati zvaitika, ngavagare varegera kufamba vazive kuti hatisati tavazivisa kuti kwakasununguka kuti vange vachifamba mazuva anasi.
Vanenge vachida batsiro yenyu, vanenge vachida batsiro yesangano renyu, vangakubata ipapi?
Kana vari muZimbabwe vanotibata pa 0772-344-076, 0772-344-076. Kana vachinge vachifona vari kunze kwenyika, ngavafone panhamba yeSouth Africa inoti +27 62 396 6158.
Avo vanga vari mukuru weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti Air Zimbabwe iri kushayiwa ndege dzayo nhatu uye inoti haizivi kwadziri. MuDaily News mekare muzvina bhizimisi Joseph Makamba Busha vanonzi vakaenda kumatare dzimhosva kuti Zimbabwe isarambidza kushandiswa kwemari yekunze. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekurwisana pakati pemapurisa epanembudziya police station nemaCID ayo akange achida kusunga umwe mupurisa wavaiti anokorokoza zvisiri pamutemo. MuZimbabwe Independent vakuru vakuru vemuZANU PF vakataurwa nevechidiki vebato iri kuti vanoita zveuori, vari kupomera vechidiki mhosva yokushandiswa nevamwe mubato iri vanoda kusvibisa mazita avo. MuKroniko mune nyaya yekurangarira vaJoshua Nkomo avo vasvitsa nhasi makumi maviri emakore vatisiya. Muchikamu chino chinopa watereri we Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire rega zviri mupfungwa dzavo.
Kumana ngoita tine kungoiwara kumana. Every day kumana Zimbabwe nungotinyika kungoti iwara kumana. Every kapu inungotsokera pekutanga yariwa 44 zvinonyadzisa. Kuri wange katimu kakaruzakare timu yakabudakare ndiyo timurisa. Kumana Zimbabwe nasima tinyadzisa mana 4-0 na mana 4-0 musadaroba.
Mane rakanakawa vashamari veStudio 7. Ndoda kutenda mundoitwa mukoma Moses ndiri paPetersburg. Ndangotaurawo shuma nene pane zvataitibva nevakomana nemauri yasi yedu kuEjipiti kuti nhasi vanenge vatisvodesa kuti titi mari dzavo dzavasina kupiwa dzaita kuti vasatamba gemu rinonakidza kudai vatitambira vatisvodesa nhasi chaiko. Hatizi kuti chii, mungagona kutombotibvunzira uko vari kuti hei zvagona kuita sei. Tokumbiwawo mukapleya wote amwe matigonera kuti hei tofunza kuti kuzvaita sei vakomana nhasi kumwe kwese makabva zvakanaka asi pamazousvika pakupedzisira nhasi manyaya kutisvodesa.
Makadii vashamarari veStudio 7, nezita rangu ndinoitwa Salani Stole, ndinogara kuSouth Africa kuBrits. Ini ndine chichemo changu chekuti Zimbabwe matambiro yaita nhasi zvinhu zvandorwadza zvikuru zvekuti ndanisambofungira kuti Zimbabwe icharohwa 4-0 neCongo, but nhasi ndasvika pakupirirwa kuti pamwe tinomboblema president kuti president asibho hapana nezvari kuita, but zvinhu zvacho zvinobva zvatoratidza kuti isu chaivo chaivo mazimbabweni hatina kurongeka pachedu chaivo chaivo, because makochi nemaplayers acho vesana kama blati ana knowledge musona ndotoshaya kuziva kuti vanga vachitamba bhora rakaita sezvara nhasi. Nhasi darwadziwa and ari mangwana bheta vabve vagara vasitaenda zvavo kuri, because zvinorwadzisa isusu masapota tinenge takatarisa bhora tiziva iye vichiziva kuti varida kutirwadzisa bheta titogadzira nyika nemari dzese dzavanoenda kutambisa vichibuda kuenda kunze kwenyika nemari vichienda kutambisa nyika yechitambura. Iye priti ndichinyatsa kuona timu yacho hapana zvairi kuita michi vichinyeba kuti maorias iri kutamba bhora rekutamba bhora pasina kana nezvainotamba. Ini ndinongotoko mhuri yeZimbabwe, sori yenyu zvinoitika. Purezidendi haana kana nemhosva, zvinoitwa nevanhu vasina kana nezvavanofunga. Mene zvaitamba kuti vaitamba chiko, kundwa nevakadzi chaivo. Tenda zvangu ndongoti pamberi nachamisa kusvikira tatonga Zimbabwe vendi chazochinja ipapo.
Masora seiko vatepfenyuri veStudio 7 nevateereri mose. Ini ndaswera zvangu, ndinoitwa Farai ndiri papolopani. Taingodawo kutaura kuti deno hurumende yedu yaikwanisa kubvisa bhondi vombosendeka varuti zvemari dzavo dzemuZimbabwe, sezvo nyika iri mumandondo kudai yomboshandisa US ranga ragara richimboshanda riya. Vashandi vohora maUS mashop, vanhu votenga nemaUS. Tinoona zviri nani vechimbogadzirisa upfumi hwedu. Zvinhu zvanaka munyika, wochiunza hawo mari yavo iya yoshanda zvayo, asi zvinhu zvinonga zvanyaka munyika. Iko zvinovekoma kwakaita nyika yedu. Ndoona sekuti deno vambosendika parutivi zvemari yavo iyi, mapepa avo anoprinda vambosendika parutivi, tomboshandisa zvedu US iro riri. Ndopfungwa dzangu, ndatenda.
Makadini ko vashamarari veStudio 7, tinokukwazisai nemufaro neuwandu hwenyu namabasa ose amunoita. Asi pano pane chinhu chimwe chete chandinoda kuedza kukumbirayo, hongu kwa Facebook tunokubatai. Kupa WhatsApp wapa madiyo mambo titumira hao. Mashoko enyi wao na uzese izuzu kutitiziwa niyo. Pane nguwa ye kutizi nguwa. Kwa tiri kunanga kusina masaisai. Asitiji kwa nisa okuwana. Pano pa WhatsApp. Chitiba tisirai otooneo. Mashoko na uzese izuzu pa WhatsApp. Nukuti radio zimu nguwa zanga ziri kure. Tutuona bezi zima nguwanani ze usiku. Kana kawani, saka tumbo kumbira uti mtumbo tidaro, tumbo zono redu, tiri pano edu pa Mozambiki pano, ndini mseama, mofu, babasha ro.
Mangwana nakanaka wa Shamaro Studio 7, wana mkuma tano waka wande, ini ndo itu wa mkuma David Nduna, njitumana, ndino kuno South Africa, ndino gara kuchipingi kuzimbabu. Dilokutawala kama tamu zige arubutawala demonstration ya shuturu nane hawa kutubano hawa kuna utu demonstrator mbozi shuturu hachu chakatoma dae kuna unga kurukura tiviro oje maone le tino unawa kune zime nyika zetino unawa panapa kutubano kuna kustraika jiripa mtemo pukutu oje shunonga shaka wama kukumbiru arure gerilo kutubano hawa kuna kurala mawa shakanaka amuna dae urumende ya china ya itu zote yezu wapi ndiro wasazo wa roho wasazo roho uroviwa shakanyanya mchaiwa katunozo chuzo chaiwa manji inweishi tunukumbira hapa budaya bangasa kuchitoro wanda potu tatenda ndiriku nukusa Afrika msocha nguvi
hawa wange wadu wachereri West Studio 7 warimu nchimbuko zakasia na siana vashita uravega maonero avo ayabashoko avo asini chukuita ni Studio 7 tinoku koka ikuti mchitumire mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokumbira zvekuti musatuka vamwe uye message dzenyu ngadziite pfupi tina ma message akawanda kuno akarebesa mamwe anotukirira atingakwanisi kushandisa. Tombo teresa zvatika kune dzimwe nyika. Sangano revana chiremba vemuSudan rinoti vanhu vashanu vakafa nezuro vamwe vazhinji vakakuvadzwa zvikuru apo zvikuru nezvikuru zvevanhu vaikatidzira muSudan zvichiti hazvisi kuda kutongwa nemauto. Varatidziri ava vanoda kuti mauto akabvisa vaOmar al-Bashir pachigaro vape masimba ekutonga kuvanhu vasiri vechiuto. Mapurisa vanoona nezvekupinda nekubuda munyika kwevanhu kuMexico vanoti vadzorera kuHaiti vanhu makumi masere neumwe vange vachida kunotsvaka upoteri kuAmerica. Vatori venhavo vanoti vanhu vazhinji vaedza kutiza kubva mundege iyi panhande rendege asi mapurisa akavakurira mushure memaawa mana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaDonald Trump nezuro vakave mutungamiriri weAmerica ari pachigaro wekutanga kushanyira North Korea pavakasangana nemutungamiriri weNorth Korea vaKim Jong-un pamuganhu weNorth Korea neSouth Korea. Vatungamiriri vaviri ava vakabvumirana kutangidza zvekare hurukuro pamusoro pezvombo zvenuclear dzakange dzambomiswa. Asi vezvematongero enyika muAmerica vanoshora vaTrump vachiti zvavakaita hazvina zvazvinobatsira vachiti vaTrump vaingoda kuonererwa vachitorwa mifananidzo navaKim. Thank you.
gara ikambare dumundo nabachitepo ikambare dumundo vachakawira ikambare dumundo moyo wangu wakotashe vachongo gara ikambare dumundo nabachitepo ikambare dumundo vachakawira ikambare dumundo moyo wangu wakotashe.
Aiwa tinorangarira baba Joshua vakazorora zvavo murugare sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi vaimbo yemutevedzeri vakamiriri wenyika vaJoshua Nkomo vasvitsa makore makumi maviri vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inoda tsananguro pamusoro pemari inoita gumi rezviuru zvemadhora pamunhu inonzi yakashandiswa nekanzuro kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chiti mosara zvakanaka.
Soku isika descend